very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, April 17th, 2015. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about Zimbabwe's Independence Day.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voindebele.com.
Once again, thanks for joining us, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about Zimbabwe's independence.
Zimbabwe turns 35 tomorrow, with celebrations expected to take place in all provinces in the country, with the main attraction as usual at the National Sports Stadium, where President Robert Mugabe is expected to address the nation. But absent from the address will be the main opposition parties that are accusing Mr. Mugabe and his party of betraying the principles of the liberation struggle.
Of course, let's look at Zimbabwe's brief history. Zimbabwe was subjected to British colonial rule for a significant period of time, that is from 1888 to 1965. At that time, the country was known as Southern Rhodesia. In 1953, the British colony of Southern Rhodesia turned into a portion of the Federation of Rhodesia and Nyasaland. In 1963, Nyasaland and Northern Rhodesia withdrew from the Federation, mentioning the severe circumstances in Southern Rhodesia. Ian Smith, the then Prime Minister of Southern Rhodesia, delivered a unilateral declaration of independence, or UDI, in 1965. Talks towards freedom began in 1975, and the country finally achieved its independence in 1980. Freedom came after a seven-year battle between the white minority government and the nationalist blacks that led to the death of an estimated 27,000 people.
If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number again, 001-202-619-2077. If you're using WhatsApp, here's the number, 1-202-465-0318. Yeah, as Chove Void.
Onguka hamadzadiwa nasi chirungwa ndechenyu imi vana veZimbabwe, mungava muri muZimbabwe imomo kanawo kunyika dzakapoteredza nedzimwe dzose kumawirira kana kumadokero. Makasununguka kuti munge muchitifonera tichitaura nezvinoreva iro zuva irori rekuwana kuzvitonga kuzere. Nekudaro fonai titaure kana kutitumira ma message pa WhatsApp tichikurukura nezvezuva reindependence richacherechedzwa iro mangwana kips.
Yes, ulukanda bakqise sikhona ke lamhlanje lo blessing kona but nase Washington DC siyafisa ukuthi landi ngene kuhlelo ke lamhlanje. Yes, sikhuluma ke ngozibuse, uzibuse siyawazi sonke 1980 lapho sathula khona uzibuse. So ke uhlelo ngolwenu uzulukandaba sifuna ukuzuthi lina lithini. Lifone kanye selifone khona ngapho. Nasi nombolo 1-202-619-2077. Nga wangaitola inombo lenle kuna pe Plumtree, kuna hapo ke Chinoi, kuna hapo ke Mount Darwin, le to Tito Pela. Iye inombo lo zaipina jalo. 001-202-619-2077. Kunjalo mfuitu. Mwamilo bani.
Hongo tine mtere redu ya kutanga mkoma obei. Magadi mkoma obei.
Mwamara magadi mkoma
obei. Ha, suti rinani mkoma obei. Zviza mukade kutaura nesu mukoma obei pazuva rino iri Zimbabwe ya kupemberera kusita makore makumi matatu nemashanu mangwana
hazvino zvakanaka chose kuti tasvita makumi matatu nemashanu tawana kuzvitonga asi dambudziko guru nderekuti tatova mumatambudziko akanyanya kudarika tisati tawana kuzvitonga ndingakupai muenzaniso wekuti tisati tawana kuzvitonga mabasa anga ariyo vanhu vanga vachiwana mabasa wanga uchiti ukabva kuchikoro unondosvika uchiwana basa iye zvino madhigiri ihobho akangoturikwa kumadziro haana zvaari kushanda rimwe dambudziko zvinderekuti freedom of speech yatinoti isusu takatenderana pabumbiro redu remutemo re-2013 ratakatenderana haisi kutevedzwa tikatarisa zvana itaidzamara vatiri kuti uyu ngabude ngabudiswe havasi kumupa kodzero yake yekuti ataure panhene pane vanhu zvinhu zvinonyanya kutirwadza izvozvo saka inini kana ndakazvitarisa izvozvo ndinoona sokutoti tatova mumatambudziko akanyanya kudarika tisati tawana independence especially panyaya yemabasa tikatarisa zvinezvi zvipatara hazvina mishonga vanhu havana mabasa maabductions ari kungoitwa asingahwisisiki hakuna freedom of speech saka ndinotoona kuti tiri mudambudziko rakatokura kudarika ratanga tinaro
saka muri kuti hapana chekupemberera
apa hapana chekupemberera misodziyega misodziyega iyezvezvi mukatarisa zvokuti ivo vakuru vedu vakabva kusouth vachindotaurirana navazuma asi tinoona kuti ndoona sokuti hurumende yedu yemuzimbabwe haina zviri tangible zviri kuonekwa zvokuti ingaita kuti inunure vana vari kutambudzwa vari kusouth kutiza pavakaita vachienda kundoshava kusouth inyaya yekuti inhamo yemuno inini pache zvangu iye zvinokutaura kwandiri kuita inini ndiri munhu akadzidzewo kana kuri kuti ndikazvitarisa because ndakaita digiri rangu wepolitics and administration asi ndakadzingwa ndambosevenza mugovernment 22 years ndakadzingwa nenyaya yekuti kwai zvinosapotere MDC iye zvino ndongozviitira vangu zvokutengesa tengesa zvinhu zvangu ndichiwana kurarama
aiwa tinokona tinotenda zvikuru mukoma obei nekupinda muchirongwa chedu
ndotenda hangu mukoma wangu maita basa
tinotenda zvikuru of course Obey is saying there is nothing much to celebrate you know he's talking about the alleged abduction of Itai Dzamara by state security agents he's saying what Itai was simply doing was to follow to the letter the constitution of Zimbabwe, which allows for freedom of expression and freedom of speech. But he's saying, unfortunately, he ended up being abducted. He's also talking about unemployment. And he's saying that and Zimbabweans in exile in South Africa, you know, there's this xenophobic violence in South Africa. He's saying Zimbabweans are at the receiving end of that violence because they are fleeing the country. There is no employment, you know, everything. It's just gone down.
Some people sometimes they say there's freedom of speech, but there's no freedom
after speaking. Yes.
Yes. Since we get umnumzana usubakulule, you could have a quality, but was bakulule uchona jani?
Chonile.
Yeah, banjana tobacco.
Hayi ngapha baphila kuna nkinga nje udlame lololo lukhona.
Ye ngiyakhumbula ke ukuthi wena ungabe wasiphatha isibhamphela.
Ya inkinga lapha mina izizwe ndibona kungavela ngeke yangikazi ngihlale kumbe ngithi ngiyacelebrate independence. Ngoba sithe vele siqala sahle sathaw sabaleka sahlala eTswana. Eyikhezise uTswana sibalekele igovernment lendlini leyihlukumeza abantu. Abantu abanye bala namhlanje amathambo abazwakala ukuthi angaphi. Ukuthi ngibona celebrate ungathi uyakhuluma iqiniso uyabuya nyamalala njengoDamari uqathile asimboni manje. Sazi ukuthi ngaphi siphelelwe yimali la yimali currency asakurrency elizweni lethu. So sithi siyacelebrate-ani. Izwe lifila abantu babaleka namhlanje sesibizwa ngamagwerekwere kwamanye amazwe makhawula darada. So thina sinelizwe lethu ngendaba yomuntu ongafuni ukulungisa ilizwe.
Kambe kuza
ipolitika sivunyele ukukhuluma iqiniso.
Kambe ubona zani kuzagcina ngani khonokho ke baba sibakhulu?
Into edingekayo ukuthi thina abantu beZimbabwe kufanele sibambane. Makuyiwa kumbe emthethweni noma engabe senza inkani sibonile nangana uGaddafi waphuma wagcine esefile. So singabambana thina singamkhupha ngevoti kodwa ngendaba yokuthi ama-political party maningi. So angiboni simnqoba.
Bobona nzana ama-political parties wona la angabambana yini ukuthi alungise khona kokuhlubayo?
Angibona abantu beZimbabwe sebefunde ukugovo sebethanda imali kakhulu. So lomunye lomunye ufuna ukuthi akhokhele nomunye lomunye ufuna ukuthi akhokhele ungakhangela like i-MDC uyikhangele ukuthi iqhamuke kangaki.
Hhayi-ke ulo mlayezelo ongawutshela abantu beZimbabwe ngelanga likasibusi.
Mina ngithi kabakhalele nje abantwana abangaphandle kwelizwe abantu beZimbabwe ngoba abantu siyaxotshwa lapha eSouth Africa kuyikwesithembele khona ukuthi besiphila. Abantwana baseZimbabwe sibasupporta ngemadlanyana esiyithola khona lapho silizwe lethu lifile. So angibona ukuthi ngabatshelani okunye.
Hhayi-ke kulungile sibakhulule la uzabona uza kwenza kusasa. Sibongele kakhulu baba.
Okay, hayi siyabonga.
Yeah, kuhle kakhulu. So what Mr. Sibakhulu was saying is that you know the problem in Zimbabwe is that there's no freedom according to him. So he says you can say anything but at the end of the day you can have so many problems. And he says people of Zimbabwe should pray and pray very hard for those that are displaced in South Africa and other nations. So he says, you know, it's really tough that they're out there.
Maybe some bit of music, Gibbs.
Yes.
Iko zvino Gibbs rega tiende kuna Mukomati Nashe timbonzwa kuti vari kuti kudii makadii Mukomati Nashe
tiripo makati henyu
baba aiwa tiripo taurisai mbichana Mukomati Nashe muri kupi
ndiri kucholocho
kwakamira sei kucholocho
no kucholocho kurek but akachida kungocontribute yedu nezviri kuitika
izvi aiwa taurai zvenyu asi ndinoda kuti mutaurise zvakare mukomani ngirikiri inga cholocho football club iri kuhwina sei muri kutaurira pasinda
No, tukui sapota vaka timba rara chaizo baba.
Adi. Ora, ita ora izvi, you know, timba rara nezve independence.
Yes, no, na, hapana, tinga nyetera na hedu kuti tukui celebrate, tukui celebrate, tukui celebrate, kana nyika ita mira desu aika ita izvi. Kuti titi isu kuti tukui fara nezve, kuti tukui kutembera nyika hedu, tukui kana vanhu vachitambura vanhu havana mapasa zvinhu zvakaoma sezvasvikaita izvi independence yaichati kutaura nezvayo ndeipi
Mkomati nashe.
Hello.
Taurisa ezwa kari, nekuti inenge iri kumbodzikira foni yenyu.
Ndofunga ine kuti kuda ya chembera headset yacho haitana teita zvakanaka.
Tapedzisa itinzwa.
Yes, saka ndiri kuti inini dai kuri kuti kufunga kwangu hangu. Tinofanira kutarisa iko zvimwe zvitikatarisa nyari kuitira kuna nasauti zvimati ana Zambia, Namalawi vari kuedza kuita kuti vanhu vavo vadzokere kufunga. Ata hasati atombozwa nezvitaurwa nezvenyika yedu. Kuti vaonewo kuti vanhu vavo vari kusouth africa vari kurarama sei tichiri kuita kusouth africa vakambojarara ende tobvapo topinda muno munyika medu muno moona kuti vana vedu havana mabasa hapana chiri kuitika ende isusu independence dziri kuuya kuvana vedu kuti vaudze kuti takarwa hondo hazviratidzi chiro tinoita kunge tiri kutenga nekuti vana vedu sati chatikataura takarwira hapana chiripo.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Tinashe.
Tatenda hangu maita
hivi. Of course, Tinashe is in Cholocho and like many of our callers today, he's saying, you know, because of the massive unemployment, there is really nothing to write home about. He sees no reason why he should be celebrating.
Yes, that's what he's saying. Silomnumzana ke uNdlovu lapha ke eGoli njalo nje. Baba Ndlovu, ungawutshona njani?
Siyaphila njani baba?
Hayi mbijana, so banjani abantwana khonapho?
Hayi bayaphila ma.
Uyakhumbula uBob Marley esithi Africans are liberating Zimbabwe? Uzayikhumbula ingoma le?
Hayi akancane.
Ya, asasijala ukuhlabela sithi la 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 cholocho. Still remember? Yeah, so ke ungathini ngelanga le independence baba?
Ya siyabonga ukuthi iZimbabwe iku independent but abantu abafuna abafuze abanelungelo lokuselebrate le independence abantu bezano PF. Umphakathi waseZimbabwe angiboni ukuthi kunesizathu sokuthi ba celebrate independence. Because we are just independent but the freedom ayikakhona whether economy or freedom of speech whatever. Imisebenzi ayikho. That's why we celebrate only independence. The abantu bangaselebrate independence abantu bezano PF only. Kekebane labantu bezano PF. Ngoba abantu baseZimbabwe angiboni ukuthi banesizathu sokuthi independence bayiselebrate ini. Yakhona ngoba bathacindezela kusafana nje nombuso lo oka Ian Smith. So into ekhona ukuthi abantu baseZimbabwe bakhulekele ukuthi one day nabo bathole inkululeko yabo bese kusiba ne-Independence Day. Kinde kube ne freedom day. And then kanjalo ngicabanga ukuthi kuzobe kungcono. Ngoba okwamanje i-democracy ayikho eZimbabwe. So what so there's no need ukuthi kuzo celebrate independence. So ukuthi iZimbabwe ukuthi izimele ayise ngaphansi kwamanye amazwe owase ngaphansi kwelizwe. Kodwa still mina ngisacindezelwe. Kufana nje nokuthi useless lo ukuthi ungathi celebrate into enjalo. Ngoba into bayilwela lo Joshua Nkomo nabanye ayisapheleliswanga ngoba kwakungafanelanga ukuthi kulwelwa only independence kwakufanele kulwelwa independence plus ne-freedom ne-democracy kuhambisane and then bekuzocelebrate-wa-ke abantu bebengacelebrate-a ngendlela ezwakalayo hayi kule simo esikuso manje.
Awuboni-ke Ndlovini, sibongele kakhulu. Ungaphi khonapho eGoli?
Ngisesoweto ba.
Banjani abaligijimisi khonapho?
No, abakasigijimi.
Ha, kukahle. Sinethemba lokuthi sokuphelile.
Ya.
Sibongele kakhulu Ndlovu.
Ngiyabonga.
Yeah. So what Mr. Ndlovu is saying is that, you know, there's absolutely no reason to celebrate because, you know, there's nothing to celebrate for, you know. So he says there are no jobs, you know, the country is not yet independent. Of course, it's a bit free, but not independent. So he says, at the end of the day, what the former Vice President Joshua Nkomo and others fought for has been totally betrayed. He's very unhappy. And right now he's in Soweto, you know.
Yeah, in South Africa.
Yeah.
Of course, there were demonstrations in Harare today against the xenophobic violence in South Africa. But reports that we are actually receiving, Gibbs, is also that after that demonstration, Sydney Chisi, who is comments usually on Studio 7 mm. was severely beaten mm. by members of the riot police, mm. and he's currently in a hospital.
And, mm-hmm. and apparently, we are told that the ZANU-PF youths that were just hovering around, mm-hmm. they were not happy about some of the T-shirts that yes. those people were wearing.
Mm.
Because some had some T-shirts, you know, written, bring back Itai Tsamane.
Mm-hmm.
You know, the political activist who actually yeah. disappeared some month ago, you know.
Yes.
So
yes.
We are told that those people were really upset about some, that kind of thing.
Regati ende kuange, magadi iva torima. Aiwa isturi nani zveduva torima mukatudze kuti muri kugadzirira sei mhemberero dze independence
hatigoni kugadzirira mhemberero dze independence nokuti kwakaina Simon Chimbetu kuguta kwataita kupane vamwe vasipo vamwe vari kudiaspora vari kusouth africa vari kupi what do we celebrate ndaiva ndiri kwenini mazuva ehondo ndakandatokura ndakangozorambidzwa zvangu kuinda nevamwe comrades vachazonditora the next Saturday but ndaiva neshungu dzadzo nayasokuti ndaida kunyatsosungunurawo nyika hani ndasingafungi kuzotogona kuzoisungunura nenzira yakafanana neiyo yokuti tinoda kucerebrate vamwe vasipo chakavaendesa ikoko chii nenyaya yekuti munyika hamuna rusungo so there is nothing to celebrate
aiwa tinotenda zvikuru vatorima
chokunyatsokutocerebreta chai chacho kutaura zvechokwadi kucerebreta maonina andiri kuita tinenge tinyangozocerebreta zvedu pa-2018 kana sare vapinda zvinonzi sare vakabirwa pavanga vanyatsokuhwina zvakanaka ndosaka imwe taimu mukuru paanombotaura anomboti vatsvangirai vakahwina ne-73% musati kukura kuya vanozviziva bhapi vanenge vanozotaura vozombokoshewa kuti ndataura zvinhu zvatakamboramba paatira kuti NDC yakanga yahwina saka hazvinotishungurudza tiramba tichingoshungurudzwa nyaya yemabasa hatichatombozotauri nezvayo dzikozika changova chigariro tavangogara kungotoziva ende very soon zinidhora inenge yavakuuya and tichadzokera ipo paya patanga tiri pa2008 2007 2009 saka hapana independence kutaura zvechokwadi hapana independence independence yatogona kungotaura nezvaende yekuti hapasina zvokuti kune kefew tine kafreedom kwokungofamba-famba zvedu bati paupenyu hwomunhu vana mafundiro avaita munyika imomunomo vasina zvavanoita vari kutengesa majuice card vari kuita whatever unoshaya kuti who is going to buy for who is going to get what at the end of the day saka unocerebrata chii
aiwa tinotenda zvikuru vatorima of course, Mr. Torima is saying there's nothing to celebrate. The youths are unemployed. Yeah.
Mm-hmm.
He's saying maybe when Save, that's Tsvangirai's totem, becomes the new president, maybe things will be better. But he's saying for now, things are tight. Nothing to write home about.
And hopefully, let's hope that, ZANU-PF people are going to phone right now and we talk.
Yes,
because
yes,
this is
yes.
a public sphere where we encourage everyone to actually phone and express their views.
Exactly.
So we really hope they're going to come on board.
Do you
let's have a bit of music.
Okay.
Yeah. Mm.
Honguka vatereri nasi tiri kuti tarisa nezvezuva rekuwana kuchitonga kuzere mangwana inenge iriyo independence. Saka toda kunzwa kubva kwamuri kuti muri kuzvifambisa sei zvii zvamuri kuonawo zvagonekwa. Of course, this is supposed to be a very important day in the history of Zimbabwean people. Although things are not okay, and as a result, you know, many might say, you know, it's not worth it. But indeed, it was worth it because many people lost their lives. People were fighting for one man, one vote, because during the Rhodesian period, people were not allowed to vote. So, I mean, some might even talk about the land. But of course, the majority of our listeners are saying it was mere flag and anthem independence. There is nothing to write home about. Regati tukiri kuvateereri tina mukoma chinokura chinokotama. Makadi. Mukoma chinokura chinokotama. Makadi yenyu.
Tiripo makadi ivo.
Aiwa tiri nani tipewo pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu nyaya independence baba inyaya yakanaka handiti. Asi dambudziko rapo rari kuitisa raikuta chekuta kuti nyika ino yakauya nepati imwe chete nyaba kwete vanhu veshe vakabatana kuti nyika isununguke nekuti nyika haiuya paine nzara paine nyota pasina anobika pasina anojibhura kakana zvakumotokamwe kuti pane vakabva kumeza vachinova kunobika smith moses vamwe vachibva kuzambia vachinobika smith moses vasangatarisi zvakaitika pakati apa zvinhu zvisisiri fair.
Saka munhu wese akarwa chimurenga
taida kuti unogara uimbwa rwemasanction rwatembera rusina basi tatibari chinhu chekuti icho titaurirwe kunzi noro humbavha corruption ndorafaradza nyika
kwete masanctions.
Sanction yacho isika yakanyaka yanyatovhara kumabhoda tubhoda mabhoda yakanga ari closed.
Zvakaoma. Saka imi muri kupi manje mukoma achinokura? Okay, kuri sei zvako?
Aiwa kuri nari dambudziko ndorevabari kuti hama ipi unoziva kuti mukoma nari waita kuzama kuonesawo pfungwa dzakamaira nemafambisirwo akuita nyika yakaita mhosva hapana kana mheremhere rebva kuhurumende kuti zvirirwao kuti zvishuwa shuwa izvo zvinongozipa kuti no munomo kuti vanhu runyaro rwemunhu arutire kuti vanhu havadi kutatidzira asi havachaziva kuti wari kutaura naye wari kunoona endoro munhu akaita sei unogoza kunoona endoro munhu anofuma okutora saka kungonyarira kuzvira atangopfira mwana.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma wangu. Tinotenda. Of course, chinokura chinokotama is saying, you know, this is a very important day, independence, and he's saying everyone was involved, from the parents who were cooking for the comrades who were fighting, and to the chimbwidos who were also helping the comrades during the liberation war. He says it's a war that was fought by everyone. But his concern, as usual, is, you know, everyone is referring to the abduction of Itai Dzamara, saying that shows that all is not well, and he's saying that if you see the quietness among Zimbabweans, it's not that they don't want to protest, but you don't know who to trust. You know, there's a lot of mistrust. You can disappear anytime.
Wait to say gona loko siyakumbula ke imjipa kuzobuya ke labafana labazobafana okwa
oh yes
yeah ngesikhathi seneso bamba kona pho mashangani ungayika chana sathi sipenduke
na mkoma Mark ku South Africa rambai muri parunhare. Of course our radio listeners, we are streaming live, so go to www.voazimbabwe.com and press on live talk. This is Blessing Zulu,
and remember to keep calling, call and call and call, then we'll call you back. This is Kip Stube in Washington DC. Stay tuned.